sekuona kwangu ndinoona kuti zvinodzorera shure zvikurusa basa reparamende. Ndekuti kana tichiona makomiti akadai sana Public Accounts Committee yavabiti nemamoma na Legal Committee nemama komiti ese eparamende neparamende pacharo iparti yeexecutive ndakashandisa accountability system arms of government yedu yemuno muZimbabwe such that legislature inofanirwa kuve iri nhengo yenyika ino yehurumende ino inoremeke. Saka kana taakuona paakuitika zvinhu zvakadai zvekuti pane vamwe vanotadzisa kuti kushanda kweparamende kuenderere mberi, tinoona zvichiendesa shure kubudirira kwenyika yedu. Paramende, matare, executive, tichisanganisira vakuru venyika nemaminista avo, zvinhu zvitatu zvatinoti ndo mapila enyika yedu, ehurumende yedu, anoita kuti nyika yedu ienderere mberi. Saka taakuona rimwe pila racho, rimwe bato rehurumende raakutadziswa kuti riite basa razvo nemazvo, ndekuti vamwe vanhu vaakutadzisa kuti basa riende voti hatisi kuenda ikoko taakubhoikota. Ndinoona kuti zviri kudzorera shure progress, kubudirira kuenderera mberi kwenyika kwatiri kuramba tichitaura mazuva ese kuti nyika ino tapinda mumatope, tapinda munhamo, hatisi kuenderera mberi, toita sei? Ngationei kuti ese masystemu ehurumende zvese zvine muno munyika zvinoendesa nyika mberi ngazvishande. Pasave nevamwe vanouya vachiwondomoka vachikanganisa mashandiro emapazi ehurumende. Saka izvi tinozvishora zvikuru kuti zvinhu zvatisingatarisiri munyika munomu yatinodipo rine gutsa ruzhinji ine demokirasi iri kuda kuita mavision 2030 nezvimwe zvoda kuendera mberi, vanhu vabude munhamo dzavari, tive tichirwisana necorruption neuori. Asi kana taakuona kuti pane mapazi hurumende ari kuita kuita basa ravo kuti aendere mberi nebasa, toona paakukanganiswa, zvinhu zvinodzorera shure kubudirira kwenyika yedu. Hatizvitarisire munyika yakaita seino iri kuda kubuda matope mairi. Tinofanira kuti tichobatana, toshanda, tichiona kuti basa rashanda, basa rashandwa, raendeswa mberi muparamende.
Munoona sei kuramba kwenhengo dzeZANPF dziri mukomiti yezvemari kuti nyaya yeSakunda Holdings inzwikwe dzichiti hadzicherechedzesa chigaro wekomiti iyi, vaatenda ibiti?
Ini handitenderani nekutsanangura kuri kuita vanhu veZANPF, maMP eZANPF ari muPublic Accounts Committee. Bato reMDC pakutanga parakati haricherechedzana nagwa semutungamiriri wenyika, rakatanga kuboikota vasingaendi kana pakavhurwa paramende mwedzi mishoma yapfuura kana nezvimwewo zvakaitika. Hatina kuona vachiita matiribida vari kuita. Vaiuya kumakomiti wavo, vaiuya kupublic account committee. Mubvunzo mukuru unoda kubvunzwa kuti sei nezuro, chii changa chanyanyoshamisira kuti zvizoitwa nezuro kuti MDC makati hamucherechedzi president? Saka isusu hatichacherechedziwo vatenda ibiti semukuru wepublic account committee. Isu tiri kuona pane nyaya inodzinka yakadzama kukunda izvozvo. Haisi nyaya yekusacherechedzwa kunoita MDC vamunangagwa, inyaya yekuti kwanga kwadanwa vanhu vari kuzikanwa, vanofungidzirwa nenyika yese kuti vane kubatana, vane kushanda kumwe nevakuru vekuru vemuno munyika, vakabatana neZANPF, vanodyidzana neZANPF veSekunda. Saka takamboona kutendai biti nePublic Accounts Committee vave nenguva yakareba vachiedza, vachizama kuti vakuru vakuru vekambani vauye kuzotsanangura mibvunzo mikuru yekuti mari dzakakurisisa mabhiriyoni emadhora aenda kunana Command Agriculture nekumwe kwese akaenda kupi, akashanda sei, zvakapirwa sei. Asi nguva dzese dzavainzi vauye kukomiti ikoko taingoona pachingoitwa dzimwe tsanangudzo dzisinganzwisisiki. Masvondo kana svondo rapfuura iro havana kuuya, zvinzi mukuru wacho eSakunda haasi munyika, tumirai mvunzo yakanyorwa. Asi nezviro ndo patinozoona vakuru mashefu ese eSakunda havapo. Saka toti vanga vauya nemwoyo wese here wekuti vada kupa uchapupu kupublic accounts committee, kana kuti zvanga zvatorongwa kare kuti uya henyu hakuna tiri kuzogoitika uko? Rekuti veZANPF vatiri kufungidzira kuti vari kushanda neSakunda nemakateo akadaro kuita zvinhu zvisina kutsarukana, vave vatitadza kuzomira pamberi pePublic Accounts Committee kuti ZANPF yanga yatoronga kuti tichaondomora zvinhu zvese zvichaita kuti musangano uyu usaende mberi. Saka pachirungu tinotongoiti sabotage. Handioni zvine chekuita neku nenano nedano rakatova neMDC rekuti achicherechedza vamunangagwa kana kuti vamunangagwa kana vakapinda muparamendi kusinge tisipo. Aiwa, isi totozviona izvi zviri zvebato reZANU PF rakatogara pasi rakaronga kuti vamwe vedu ava vekusakunda tida kuti tivadzivirire. Hatidi kuti vamire pamberi pePublic Accounts Committee, hatisi kuda kuti vapindire mibvunzo ichabvunzwa ipapo. Ndokuona kwedu. Asi taiona kuti dai vari vanhu vanoda kuti zvinhu zvibude pachina, pasave nekufungidzirana kwakawanda, komiti yaifa kugara pasi, because nyaya yesakunda ine mamo, nyaya dziri kungobuda-buda dzakawanda, dzinoda kutsanangurwa, dzinoda kubuda pachina. Kana munhu akachina, unotyei kuenda pamberi pemakomiti akaita sePublic Accounts Committee, wopa uchapupu hwako, wopa umboo hwako, wocheneswa zita rako, hapana chaunobva. Asi kana pakuitika zvikiribidi zvakadai izvi, tinenge mibvunzo inotonyanya mupfungwa dzevanhu kutowedzera kuti chii chiri kuvharwa apa, chii chiri kutyiwa kuti chingabuda apa. Tinozoona kuti vanhu vaakuita vatingati matrixi kana zvinhu zvakadai izvi kuti vanhu vasamire pamberi pechinhu chinokosha sekomiti yeparamendi yakasarudzwa nevanhu. Vanhu vari kutimirira vanabiti ava vari kumirira vanhu veZANU PF vacho vakasarudzwa kumirira vanhu kuti mibvunzo yese yecorruption kana uri kungopomerwa corruption vadanei vanhu ivava vautsanangure vape umboo hwavo vape chopupu chavo evidence yavo vape testimony yavo vakatimirira isu. Asi ivo veZANU PF kana vaakufunga vega kwavari ikoko kuti tida kuti tivhari izvi zvisabude pachena izvi zvisabvunzwe, tinoona kuti vaakutotadzira vanhu vavakavasarudza kuti vave varimo muparamende macho. Saka paramendi yakutotadziswa kushanda kuinvestigeta zviuori, zvakutotadziswa kuti zvifambe mberi pamusaka pedanho riri kutorwa nemamembe of parliament eZANU PF.
Kune vamwe vambofana vari kuti izvo Sakunda Holdings yakakumbira mari kuhurumende ikapuhwa, hainakisa ruoko rwayo muhomwe yemari, asi kuti yakaenda ikakumbira mari ikapuhwa, hurumende ikapa Sakunda Holdings mari zvisina mvumo yeparamende, hurumende iri kudi iyo kumiswa pamberi pekomiti iyi ichibvunzurudzwa.
Ndo imwe nyaya yakakosha vachoto, kuti pane vanhu vakawanda, maoko akawanda apa anoda kuti aunzwe pamberi pekomiti iyoyo, kusanangira ivo veSakunda vacho kuincluda nevamwe vacho vakavapa mari yacho. Ndekuti sekutaura kwatinoita kuti pese pese pane nyaya kunyanya dzeuori pane vanhu vaviri kana vatatu, haasi umwe chete. Takati nhasi veSakunda ngavauye vatsanangure, ngavatsanangure kuti mari dzacho vakapuhwa nani, dzakabva sei kuhurumende, dzanga dzasainirwa nani, dzanga dzapuhwa mvumo nani. Kodanwa vacho ivavo vari kunzi ndivo vakapa Sakunda mari iyoyo, vese vehuru vari kubva kudivi rehurumende nevari kubva kudivi reSakunda nevamwe vese. Ndosaka komiti iyoyo yanga yakakosha, musangano iwowo wanga wakakosha, waida kuitwa nezuro kuti mazita ese nevamwe vese ngavabuditswe pachena kuti ndivanani, vanobva kuhurumende ndivanani, zvakafamba sei. Zvanga zvapiwa green light here kana mvumo neparamende sezvinodiwa neconstitution yedu, uyezve vaSakunda vacho vawana mari yacho yakashanda sei, umbou hwacho kuti yakashanda huri kupi nemashandisirwo acho. Saka vese vehurumende vese vaida kudomwa muparliament Public Accounts Committee iyoyo vanofanirwa kuve vachidanwa kuti vauye kuzotsanangura kuti chii chakaitika. Ndokuti mari yakawandisa iyi munyika iri kutambura seyedu iyi, kutadza kana kutenga mishonga, iri kutadza kutenga zvinhu zvinodiwa kana kuwedzera mari dzevashandi vehurumende, mari dzakadaro hadzisi dzekutombotamba nadzo. Mangwana mangwana tichichema kuti kune masanctions, mangwana mangwana tichichema kuti hatikwanisi kuita izvi nekuti izvi nekuti kune masanctions, mari hatina. Asi mari dzakadai dzichingonyangarika zvitoita sedambes, hatizvifariri sevana veZimbabwe. Tinenge tichida kuti nyaya idzodzo dziongororwe pasina vanovhiringa, vanodanwa kumberi kwedare, vachidanwa vachiuya vehurumende, wedza ndeveSakunda, wedza ndevamwe, ngavadanwe vatsanangure vato umboo neuchapupu hwavo. Nyaya dzakadari dziongororwe dzibude pachena. Kana mari idzodzo dzichidzoswa kuhurumende, ngadzidzoswe dzishandiswe mashandisirwo adzinofanirwa kushandiswa. Vanowanikwa nemosva votorwa matanho ari pamutemo.
Tiri kuona vambofana kuti nyaya yehurumende yekupa makambani nevamwe vanhu vanodyidzana nayo Paramende isina kunge yazvitambira chinhu chagara chichiitika makorese zvichingoitika ende hurumende ichingodzokerera kuita zvinhu zvainonzizvo inenge ichityora mitemo yenyika. Zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Pakaoma vatoto zvikutozviona ndinoira nemi kuti patove nekarekodzi katoiswa nehurumende kekusateedzera mitemo. Mitemo yakaiswa nevana yezimbabwe kusanangisa ZANU-PF yacho MDC nesu takaenda kunovhota pareferendum muna 2013 nekuti ndobume remutemo ratakuda itsva. Asi tinoona kuti hurumende yatove nekatsika ikako kekungoti inoita zvainoda madiro ajojina pasina kutarisira kuti pane zvavanoitwa, pane vachavabvunza, pane vachavatongesa, pane vachavaita kuti vavarege katsika kavo. Saka tinoona kuti pai kutodiwa matanho akasimba kubva kuparamende yacho nekuti paramende inofanira kuve ine simba sezvo iriyo one arm yehurumende pamaaccountability mamachecks and balances kuti yo ishandise masimba ayo. Ivevo vana public account committee vashandise masimba avo kuti zvinhu zvakadai zviregedzwe zvimirwe, hurumende imanikidzwe kuteerera zvinotaura mutemo, kuteerera zvinotaura bumbiro remutemo, isaregeira mberi kutyora mutemo ichiona hayo kuti hapana zvatinoitwa. Asi takuda kuona paramende ine mazino, ine meno ichiuya kune vanhu vakaitumira vanhu kuparamende ikoko. Handifundi pane munhu akavhotera munhu wezano kana akavhotera munhu wemdc anoda zveuori. Mumwe akavhotera zano, mumwe akavhotera mdc, asi tinotenderana kuti hapana akavhotera uori. Saka kana zvinhu zvakadai zvichibuda patenatero akavhotera ZANU-PF mangwana chaya akaona kuti ndo zviri kuitwa kuti ZANU-PF avhotera achivimba kuti nekuvimbiswa kwavakaitwa panguva dzekukambena ichatiitira zvakanaka, ichaitirwa icharwisana neuori, ichaita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vakanzwawo vakaonawo kuti kwete vanhu vakatakatumwa kuparamende ava vari kutotyora mutemo. Vanhu vatakaisa muhurumende apa vari kupa mari zvavo kune makambani akasiyana-siyana vasingateedzeri gwara chairo remutemo. Vanhu vanofanira kuzviziva. Vanhu vomirawo vakadinga kuti aiwa kwete hazvisirizvo zvatakasarudzira vanhu avaende kumuhurumende vaenda muparamende vachityora mutemo. Hapana ari pamusoro pemutemo. Vese ZANU-PF, NDC ngava vanhu vanomanikidzwa nesu vanhu veruzhinji kuti teedzerai mutemo. Ndozvatakakupinzirai muhurumende kuti mutimirire isusu, kwete kuti tiira mari yekutyora mutemo nekusatateerera kana kuteedzera gwara remutemo, asi kuti muite zvido zvedu zvinoita kuti upenyu hwedu hunake ramangwana, zvinoita kuti nyika yedu ibudirire zvamangwana.
Kana chiri chokwadi kuti Sakunda Holdings yakapuwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuamerica pakati pemakore a2017 na2018, tichitarisa hurumende yava munangagwa mushure mekunge vatora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vachiti izvo vacharwisa uroyi, munoona here hurumende yava munangagwa iri kuzadzisa zvayakavimbisa?
Kana chiri chokwadi kuti ndo zvakaitika, zvatobuda pachena kuti hapana kurevesa kuri kuita hurumende yava munangagwa. Zvakutoratidza kuti kune kurwisa uori kune mativi kunotarisa kuti ndiwe kana onekwawo kuti iwe haya sungwa hako enda iwe hauna basa unoenda. Asi pane vamwe vanotombotariswa kuti uyu habatwi, uyu habatwi, atinoti aya pachirungu kana masecret cow. Ndo zvatakutoona. Kana chiri chokwadi kuti ndo zvakaitika neSakunda, tinova chokwadi kana chipangu kubudika nemapublic accounts committee avatenda idii, tinotoona kuti zvakutopa chimiro takaipisisa hurumende yamunangagwa. Zvakutoratidza kuti zvese zvavari kugara vachitaura zuva nezuva kuti toda kurwisa uori, asiia neuori if you shun corruption aunot shun you, tinenge takutozviona kuti aiwa kungotaura chete. Toda kuona zvichiitika pasi tichiona kuti uyu nai tanga tisikatobhutarisiri kuti nhingi nanhingi. Anova munhu atinoziva achishamwaridzana nevakuru ava atobatwawo, kwete kuti kutobata vanhu vatova kutongonzwa tunyaya yekuti havanga vaburana apa papaburanwa apa papaburanwa, ndosaka yazobatwa, ndosaka yazosungwa. Asi tida kunyatsoona ivo vacho vatisingatarisiri vatinotoziva vane ukama wakasimbisisa nevari kumusorosoro kuti naivo vakunzi aiwa hatitadi zveuori, izvi chero uri shamwari yangu yepedyo wakariita zveuori unoenda. Asi hatisi kuzviona zvichiitika. Vamwe vatinobvoona vachinzi nhasi vasungwa, mangwana ozonzwa kuti aiwa havanga vasina kusungwa, vanga vangodanwa kuti ango yopindura mifunzo miviri mitatu aenda akekumba ko zvamakavhoti nezuro asungwa nezati ko iye zvinoti nyaya yachinja papi tinenge taane mibvunzo yakawanda chii chiri kuitika kumahofisi kumberi ikoko hurumende ine uchokwadi here kuti ida kurwisana neuori ndekuti kana pane vamwe vanonzi ava vari pedyo pedyo nevakuru vakuru venyika vabati ndo vacho vari kutoita corruption inouraya nyika inoendesa mabhiriyoni ekuti anotsakatika tosara tinetsana nekuti vakaba 1 billion vakaba 500,000 vakaba munhu wese aita hori ngaabati asi kana taa kuti kune vamwe asingabati anoziva kuti anoita zvaanoda ndekuti uyu habati ari untouchable ndo vanondonokora zvese upfumi hwese hwenyika vachienda nawo isusu tosara senyika tagara pasi tisina kana chekubata saka tinoona kuti kana hurumende ine chokwadi ichirevesa kuti ida kurwisa hori ngaibati ivo vanonzi vanotemba nekuda kuhwanda kuti tinowirirana nevakuru vakuru venyika.